matikinyere inengo yezanu PF vari mtevedzeri wasachigaro kubazi remadzimai mudunhu remanikaland vakawanda kudunhu rino vanoti amai matikinyere vanotarisirwa kuenderera mberi nebasa raiitwa nemushakabvu rekusimudzira dunhu nekuwanira madzimai nevechidiki mabasa akasiyana siyana kuti vawane choviri vamwewo vanoti chakanyanya kukosha panguva ino kuti amai matikinyere vabatanidze vagari zvisine nekuti abuda mumba maani mugari wekunyanga vapatrick nyakatsapa vanoti gurukota idzva iri rinofanira kushanda nekanzuro yemutare kwete kuita semukati enzane
ndikutarisira kuti at least pakaita mushandira pamwe kazhinji nekanzuro yemutare zvinhu zvingatifambira semanikaland because tikatarisira vagara dzimba mashandira oita nekanzuro dzaiva setago 4 saka tikutarisira kuti new resident minister ari kuuya uyu ashandewo zvakanaka nekanzuro marodzi achigadzirwa maportals achivharwa vanhu vese vachigara zvakanaka mumanikaland zvinhu zvifamba zvakanaka
vanyakatsapa vanoti amai matsikinyere vanotarisirwa zvakare kuona kuti upfumi hwezviwanikwa hwagoveranwa zvakaringana
saka izvi zvimamira akaita zvimaminerals izvi anonga anoti ndehanhingi saka tiotarisa kuti pakaita fair distribution yemaminerals tinokwana tese tinonoya tese pathat small cake
mumwe mugari wemanikaland mamutare amai blessing nyika vanoti itarisiro yavo kuti amai matsikinyere vawanire vechidiki nemadzimai mikana yemabasa emaoko
tinotarisira kuti dai mai matsikinyere vangotangira pakasiyiwa ndimai gwaradzimba in terms of kubatsira vanhu seamai vave vanongobatsira munhu wese zvikuru sei maprojects emadzimai vangoenderera mberi nepakasiyiwa kana mayouth chaivo ngavabatsirewo mayouth kuti akwanise kuwana kubasa panoti vanhu vangoswera vachingonzerereka mumarocation umu ndo zvimwe zvaakunyanya mbavha nekuti vana havana zvekuita
meya wekuta remutare vablessing tandi vanotiwo amai matsikinyere vanotarisirwa kuva munyananisi wevanhu vose zvisinei nezvematongerwo enyika
welcome the new minister and tinotarisirawo ukuru tinoona munhu akanoremekedzeka zvakanyanya pfuura musvikamu zvakati o but isusu ndofunga sekutaura kwanamboita tinotarisirawo kuti vakwanise kuva vazobatanidza mapoka ese ane chekuita nedevelopment
reverend edward tsvamuno mumwe wevatungamiriri vemasangano remachechi emudunhu remanikaland rechurches of manikaland avo vanoti vanotarisira amai matsikenyere kuti vasateme vakarerekera rimwe divi
zvatinotarisira nokuda kwokuzivawo nehunhorovondo nenyika yedu yezimbabwe kuti kana magadzwavo mapinda muno manikaland hatinge chokutanga tichishanda pamwe chete tichiitwa urecognized tichiitawo part of the stakeholders
amai matsikinyere vakazvarwa mugore re1964 kumberengwa vakadzidza pamakuva primary school vakazoenda kumasume esekondari vakaita zvidzidzo zvepamusoro pauniversity of zimbabwe vane digiri rezvekurayiridza uye vakashanda kubazi rezvedzidzo kwemakore anosvika gumi nemashanu ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo